Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina ndira 23, 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Amai Grace Mugabe vanonzi vanogona kusungwa nemhosva yekuita chikiribiti pakutora nzvimbo dzekuvakira nzimba muHarare. Mumiriri wembare mudare reparamende vaStam and Chamisa vanoti vatsigiri veZANU-PF vakaedza kuvarwisa vari mukamba yemapurisa kumbare. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinorumbidza vana vechikoro vakaratidzira kuBulawayo richiti vana vechikoro vanofanirwa kurwira kodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepa Naure Herald rine nyaya yekuti mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe nevamwe vaive makurukota ehurumende vanogona kusungwa nenyaya yekutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba zvisiri pamutemo muHarare. Izvi zvinotevera kuburitswa kwegwaro rekuongorora zvakabuda mukugoverwa kweminda. Vamwe vari kunzi vakatora minda zvisiri pamutemo vakatengesa vanosanganisira vaive gurukota muhurumende yavaMugabe vaIgnatius Chombo, munyore mukuru mubazi rezvematunhu Engineer George Mulilo, vaive gurukota rezvamadzimai amai Nyasha Chikwinya, muzvina bhizimisi vaPhilip Chiyangwa, uye vakambomirira Harare South mudare reparamende vaShadrack Mashaya Mombe. Hatina kukwanisa kubata vari kupomerwa mhosva ava, asi sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo vaudza bepanhau iri kuti vari kuda kutanga kuferefeta nyaya iyi nemuvhuro vaita musangano nemapurisa kuti vobatsirana sei. Nezuro mumusha wembare makata mirushonga apo vanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU-PF vakarwisa nhengo dzeMDC kusanganisirawo mumiriri wedare reparamende munzvimbo iyi vaStam and Chamisa. Mirushonga iyi yakauya kwapera zuva rimwe chete mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vaita musangano nevatsigiri vavo paStoddart Hall. Blessing Zulu West Studio 7 abata vaChamisa avo vati vechidiki vebato ravo vakaputsirwa misika yavo nevechidiki veZANU-PF vainge vakatakura matemo nezvimwe kunyangwe nhengo dzavo nhatu dziri idzo dzakaguma dzasungwa. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vaChamisa.
Vakomana yavabva vatanga kumhanyiswa vachibva pavanoshandira vachimhanya vachipinda mudzimba mamune vanhu. Nezuro iyeye mapurisa akabva adeedzwa. Mapurisa akasvika hanawo akakwanisa kubata munhu wese akakwanisa kubva panzvimbo iyoyo akaenda, asi mapurisa akavaona vanhu vachiita zvinhu izvozvo. Tabva takatevera nezuro kupolice station. Tatevera kupolice station taida kuzwa kuti madhokezi evanhu vatemerwa mota. Vanhu vakuvadzwa vakwanisa here kunge vachiidentifya vanhu? Vanhu vakaidentifya vanhu vavakuvadzwa nevatozivana nokuti vanhu ivava vanogara kumusika. Vanga vakalidha vanhu vavakauya navo. Saka nezuro wacho takakwanisa kuisa ripoti kupolisi tikatibatsirai vakomana vamudhitene veZANU-PF neveMDC varwisana vacho. Kwete kuti havatemerwa shopu modhitena one side tinoita problem. Mapurisa atipindura akati isu hatikwanisi kuti tisunge vamwe vacho, dhoki tinofanira kuenda kulaw and order. Saka dhoki dranzi roenda kulendoda mubva vadhizina vakomana vedu vanokwana kuita vatatu vefemiri yekwachinodya. Isusu tiri mumapurisa imomo vatanga kuimba marevolutionary songs vari panze vachiita mboding police station mbari inotongwa neZANU-PF. Vakapaka mota dzavo papolice station nezuru ye vakapinda police station vakatanga kundi abuse vachindishaudha vachitaura mamawedzi asina kunaka pamberi pepolice nezuro wachona vatazobva papolice station tazobeedza vanhu vanogona kuti rescue vakomana vamwe vatazobeedza mapurisa haana kutipa assistance kusvika tabva papolice station ipapo tikafamba namwe vakomana vanga vakawanda ndobva vatanga kudispesa vachifungwa dzava kuda kurwisana navo patisati toenda kwanga vaparadza zvinhu kwanga tichidzokera ndozvakakwanisa kuitika nezuro izi.
Makatora nguva yakareba zvakadii muri mukamba yemapurisa vanhu ava vachimba?
Takakwanisa kutora maawa anokwana matatu takasvika papolice station nezuro time za 12:30 takazobva pamapurisa apa kwakuenda kumapast 3 ende vanhu vainzi varova vanhu vanga vari panze vachinzi ava vanhu vacho varipo vanicha takakwanisa kuona chainzi changa chaitwa nemapurisa aya kutorova vasungwa ivavo ende nevamwe vanhu vasiri mapurisa anga achirova vasungwa ivavo mupolice station.
Mapurisa aya ainge ari mangani?
Mapurisa papolice station pakaunda takaona mapurisa anokwana kunge ari 6 3 akanga achitora mastatement nemamwe acho aingomiramira tikataura naofficer in charge. Officer in charge akatiti no kesi yenyu iri kutoitwa nemapurisa ari pakaunda imimi don't worry kana vakanyorosa mazita avari kuziva tichazoti vanhu vavava vange nelaw and order isi issue yedu patichazondishamisa nezuro wacho ndechokuti mapurisa akatanga kurova vanhu vakasungwa ende varivo vatopwanyirwa mashopu pane vanhu vanga vachinzi vatemwa nevakomana ava ndina kuona vanga vanga vachingori macomplaining asina vanga achingotaura kuti vati team asi vanga vari vatatu vakomana vabatwa nezuro wacho iyi ndivachitakura mapurisa ayo vakomana vachienda kukoti nhasi vari vatatu tatovatsvagira lawyer kuti vakwanise kunge vachimiririrwa.
Mumiriri wembare vastamen Chamisa vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo nhengo yezanupf muHarare vaGilbert Muponda avo vanoti musangano wakaitwa navachamisa munzvimbo iyi ndiwo wakapa kuti mumbare musagadzikane.
Zvinofara zvine tension zvinoitika ndezvekuti panenge pachiunganidzwa vanhu kapa vanhu vanenge vachinzi kana kuti vharai bhizinesi muuye kunoko kana kuti pamuri da kuti pamuri patigatira meeting yedu ndo pamunoshandira imimi saka ngazvimbomire kana kuti vamwe vanotomira kuita basa ravo because imimi maungana ipapo. Saka zvinoita ndezvekuti nyaya haiteri ipapo zvandataura it's like a continuous soccer match yekuti nhasi tapedza refa tiinatimi dzakwana tosangana futi next round because hazvitangire ipapo zvipirira ipapo inyaya yekuti pamwe unotoona kuti ukazviteedzera tinenge tiri tuma a series of my events which lead one to the other zvekuti ivi meeting yakaitwa nezuru pane vanhu vakakusara vanenge agiraji ipapo saka ndosati kuti vatungamiriri vemabato vanofanira kunge vari responsible kuona kuti event yandaita how does it affect the society that we are operating and we are living in. Do you want to be building tension or you want to be de-escalating tension? Nema events anenge achiitika iwayo. What was the theme of the rally? Ino team yacho inoafekta kuti musha unosara uine rufaro here kana kuti hasha here kana shungu here kana kagenderal feeling of despair.
Asi kationa mapurisa achienda nekumahofisi kwacho kweMDC nekumahofisi kwacho pari pavachasununguka here vanopikisa?
Vanosununguka nekuti ipapo mapurisa akaenda kaend Chamisa even rally mapurisa they tried kuti no tokubvumidza kuti tiite rally because aichanzi rally yarambi bandits rally dzayabvumidzwa payaita mapurisa akaenda kanofecha whatever they found or didn't find it was good because it's better kuti uaccuse for something kungozinzi une team dzakati vanoregera kuyanofecha wobva wangoramba uchingopomedzerwa mosha dani zvino kuti vanotosvika obvosvika obvotarisa oshaya handi
asi gore vamponda izvinoitika gore negore pasina chavari kuwana zvinenge zvichi zvinozoita chimiro chakanaka here?
Pachimiro chakanaka ndezvekuti pane mapicture akaona akasedzenge pa social media andaino vakomana vanga vakaita MGC vanga vakapfeka mared tshirt achidii saka once umbowo wakadaro wainde wabuda andoti it is only fair that mapurisa do their job kunosvika ipapo tarisa kuti washaya kana kuti wowana chavawana pane kuti zvimapicha wangotenderera poregiraunge paitwa any action of any sort hazvipo futi good picture yacho zvekuti tirikuti pane mapicha ari kutenderera ivakomana vari kunzi vadai vadai vafanira kumana nechati gengs vari kutaurwa izvo you can see mapurisa how is going full force in going after them zvakaomarara it was not good kuti vanhu vanongozonzi vanhu vari kutemana nemadhemba vadii vazodii apa mapurisa hapana kana action yaari kuita saka it was good kuti mapurisa they are going in every direction pavanenge wanzwa any lead kuti tikisa seja pakati tikisa seja pakati vachibata vanhu handizi makaona kumazuva kukabatwa vanhu vakati wandei maofisi akasechwa handino zvakabudambo saka izvozvo ngazvizive confidence Angeti ya mburi kipana mna kasungwa. Atiyete kero. Kutiyane mwesha. Katia asina.
Nengo ya ZANU-PF District Coordinating Committee Muharare wa Gilbert Mponda wange wari parunare Muharare na Blessing Zulu we Studio 7. Sangano rinomirira vararidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinorumbidza zvikuru murairidzi wepanjuve High School kuBulawayo vaBrian Mutsiba avo vakaratidzira nevana vechikoro pamusoro pekukwidzwa kwemari yedzidzo uye nemihoro inotambiriswa varairidzi. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti kuratidzira kwevana vechikoro kunokurudzirwa nekuti vana ava vanosungirwa kurwira kodzero dzavo. Tabata vamasauro avo vatanga nekurumbidza vaMutsiba.
Basa rakaitwa nevaMutsiba ibasa rinofadza chaizvo, vachiratidza basa rinofanira kunge richiitwa nevarairidzi rekuvhura njere dzevana kuti vasasekerere kutapwa, vasatisekerere kunyimwa dzidzo kwavanoitwa nevanhu vanoda kuzvidyira mari boka. Ragara ndo basa redzidzo kuti dzidzo ivhure njere dzevana. Saka tinoona kuti basa rakaitwa nevaMutsiba nevana vepanjuve High School rinofanira kumotivheta mamwe wevarairidzi nyika yese, rinofanira kumotivheta kuti vamwe vana nyika yese kuti panguva yamunenge muchinyimwa kodzero dzenyu hakuna munhu achazobva kudenga achirwira kodzero dzenyu. Ibasa redu mumwe neumwe kuti timire tichidefenda kodzero dzedu sevanhu, kuti tiwadefende kodzero yedu yokuwana dzidzo, kodzero dzedu yokuwana mari inotenga, mari inokwana.
Ko kana vanhu vakakupomerai mhosva yekuti mave kushandisa vana vechikoro mukurwawo ndo dzenyu nehurumende?
Vana vechikoro vane kodzero yekuratidzira musection 59 yebumbiro redu remutemo. Vanhu vanokwanisa kuenjoyawo marights sevamwe vanhu vose. Chechipiri, vana vechikoro vane kodzero yekuwana dzidzo musection 81 yebumbiro redu remutemo. Kana kodzero dzavo dzekuwana dzidzo dzikange dzichimbunyikidzwa, vane simba rekushandisa section 59 kuratidzira kuti vakwanise kuwana dzidzo yavo. Zvangoitawo kuti zvinofambirana kuti mwana awane dzidzo, murayiro wake ndiye anofanira kunge akafara achiuya kumalessons. Saka kushayikwa kwemurayiridzi kunoafekta kodzero yemwana yekuwana dzidzo. Saka izvi zvinhu zvisingabve zvakapesaniswa kuti mwana nemurayiridzi vaita muonera pamwe, vaita chirirangwe kuti dzidzo iwanikwe, chinhu chisingafanira kukashikamadza vanhu nekuti zvitori natural, nekuti ecosystem yekuwana dzidzo inosanganisira murayiridzi nemwana.
Mukuru weAtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mukronika wamune nyaya yekuti gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti hurumende ine urongwa hwekudhinda mari dzinosvika pamadhora makumi mashanu mumwedzi mishoma inotevera. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti gurukota rezvemukati menyika vaZiyambi Ziyambi vanoti bazi ravo riri kutsvaka nzira dzekuti rikwanise kuwedzera uwandu hwemagwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti kubva pazviuru zviviri nemazana mashanu kusvika pazviuru zvisere pazuva. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamuka seko paStudio 7, ini ndiritwa Alice Matinjani, ndiri kuno kuSouth Africa muKroonstad. Apa ndoda kutaurawo maonero angu pavanhu vanonzwa vachitaura pamusoro pemamiriro akaita Zimbabwe. Vanenge vachikombe kuti ava munangagwa mazvitadza achisiyai basa ava hazvina nemuvhi chichi. Apa ndoda kuti hatidingotambisa nguva yedu tichingotumira maaudhio kuStudio 7 vachingomapureya asina rubatsiro rwaanokwanisa kupa kuvanhu. Apa ndoda kutaura zvinhu zvinenge zvine musoro, nenyaya yekuti apa zvingori pachena kuti hapana kuti maybe tingataura tichiva munangagwa ibva zvishuwa vobva, hazvibviki, hapabviki pakadaro. mona apa zvina kuti tikurudzire kuti no pamavhota anotevera kana mukajiwa ka musarambira sezvamakaita zvinyo kuti apa havana kubirira sarudzo apa vakaita kurambirapo nyere zvakavapachena kuti vajiwa bati vakarambirapo saka hatingai kuti vakabirira saka patofana kuva nekurudzire kuti no kana mukajiwa pamavhota anotevera ka musarambirapo ibvai kupinde vamwe Mona ni yati izi zvekuti kwaibva izvi ka hapana mabvira vangaita kunze kuti kana tikabatana sezvakaita vana vemusouth africa munopo vakati no vajakupo zuma hatichavadi ngavabve mavhoti asati aitwa vakabva bhati kubva kumabvisi ratingaita vamunangagwa takavabvisa saizvozvo ka hapana kuti mabe tingaisa vachamisa zvinenge zvatoreva kuti tinenge takutotsvaga umwe munhu muzano pf imomo opinda pai paupuresident mona zvinenge zviri nani
makadiva shamarari vepastudio 7 tinokutendai nebasa ramunotiitira tinotenda vana vangu ini ndinonzi vachihera munyika medu maoma kana uri mutungamiriri wenyika usataure zvisakarurama vamunangagwa vakati ini ndinongoramba ndichikutongai chete imi muchingoticha munhu mukuru haataure zvinhu zvakadaro mashoko akadaro usataure mashoko akaipa akadaro iwe uri munhu mukuru mugabe akanga asingadaro tinorwadziwa iwo maticha evana vedu vavatakaendesa kuchikora havana mari yavari kutambira vana vari kutambudzika madhokotera vana vedu vatakaendesa kuzvikoro vari kutambudzika havana mari yavari kutambira munhu mukuru taura zvakanaka nevana vadiki ita zvinhu zvakarurama kuti vanhu vagokuvhotera mangwana zvinotakara simba nezveamerica america donald trump ari kutongwa akazenga akadi zvezimbabwe masiya mbavha dzese dziri kuswera dzichiba muzimbabwe idzi hamutaure nezvazvo zvino vana vari kushungurudzwa musouth africa umu nemazimbabwezi vachibirwa hamutaure nezvazvo izvozvo tibatsireiwo ndinotenda hangu vana vangu vestudio 7 ndini vachihera
makadi zvenyu vana vezimbabwe zidani marime from asvingochii south pane zvinhu zvitongoterao zvinenge zvichiitikawo mukurarama kwedu ndingangoti specially mazimbabwenzi hazvibata mazimbabwenzi kuti zvibata tese either uri kunyika either uri musouth africa uri kupi kana kujobe kungava cape town kungava kupi zvinhu zvekupomerwa zvinhu zvakaipa hazvisi chinhu chakanaka mangwana tichatsvagira hondo isu pachedu nekuda kwekuti nzvimbo yatiri kugara ise yedu mukapomerwazve nevanhu vasiri munzvimbo vanhu vemunyika yemamugerezve ndinenge ndichizvigadzirira hondo saka vana vezimbabwe ndongopangu chishuro dai tachinja hapana vanhu vangu vachabatwa zvinhu zvakaita seizvozvo dai tachinja tangoita vanhu vamwe takavazotsvaga basa kunoko hapana mai vakazogara tichita puresha tikatizotsvagira vana vedu nevabereki nedzimwe hama dzedu dzakasiyana siyana nekugadzira zveupenyu hwedu hwera mangwana munonzi mudiaspora atisanei zvinhu zvakadewo tingoita chinhu chimwe chete sevana vezimbabwe nazvo zvinhu zvinofadza zitereke zvinhu zvisina kana chinoremera kuvanhu dai tangoita kuti tese tishande tisiyai nezvinhu zvekurwa nekuuraya nekuita zvinhu zvisakarurama kuba atiregei kuba siyai nezvinhu zvakaipa vana vezimbabwe takavaa kutsvaga mabasa zvimwe zvose aipaipa atisiye izvo nazvo zvinhu zvogona tifambira zvakanaka madiaspora munhu unonzi muzimbabwe chinhu chaiyo chaiyo munhu unoudzi wachiteerera asi kune vamwe nanadada ramba kupetwa mudzonga yengwindi ndivanhu vachaonekwa nemavanga vatenda hangu vestudio 7
kazwai kazwai vashamarari vestudio 7 vana tanonoka wande vana njonga kandemiri nana mukoma reichoto ini ndinoitwa mike wemurombo ndiri kuno kuchirundu ndinoti zviri kuitwa nezanu pf zvokuti vanotaura kuti mashurugu havamazivi ngavanyarewo asei vasiri kana vasingamazivi ivo vana munangagwa sei vasiri kuita siriasi navo semasiita siriasi kuita kwavanoita siriasi vanhu vanozviratidzira vanoratidza marights avo vachiratidzira vanotora vanhu vanovapfuura ivavo asi mashurugi aya ari kuuraya vanhu nemabhemba vasiri kuita siriasi navo ndatenda hangu
vashamari vestudio 7 maswera sei zvenyu aiwa kuno kutaswera ndinoitwawo siyabonga clive chuma ndiri mueastern cape musouth africa ndanga ndichida kuti nditaurewo pamusoro penyaya iri kutaurwa navamukwananzi iyo yemazimbabwenzi ari kusikoita zvemikundo muno mune mamwe madhorobha emusouth africa dambudziko iroreiro handioni sekuti ringapera kana kuti kupedzwa nekukasika nekuda kwekuti vari kutumwa nechimiro chehurumende yavo kubva kumashure kumusha kuzimbabwe ndo iri kukonzeresa kuti wanawa wachiwanikwa wafararira nedzinyika wachiparadza mhosva. Kuparadza mhosva ikoko vari kupara nechimiro nekuti wamwe wavo wanhu wasina chekubata asi vachidawo kuzama kuti wararame. Zvino izvo zvimatumirwa vari kuitwa nehurumende yekwedu ndeyekuti chokwadi hachipo kuhurumende yekwedu. Ndo chinhu chekutanga chakakosha kuti hurumende yedu iwe nechokwadi, nekuti kuti ichinge yaita chokwadi tinokwanisa kubatsirikana nenzira dzakawanda dzinobvawo mungava muri mune dzimwe nyika. Zvino hurumende yedu haina chokwadi, saka inozokonzera kuti wana weZimbabwe watize nekuti hawana mumiririri wachida kuzama kuti upenyu hwavo huende mberi. Vanozongozama nenzira dzose dzinenge dziripo kuti wakwanise kurara wadya. Ndo maonero andinoita.
Manzwa pfungwa dzevamwe vateereri, Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga, zvamunenge mataura zvirevi kuti mashoko abva kuStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Saka munofungei? Iyi inguva yenyu. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeChina vari kuvhara nhandare dzendege uye zviteshi zvezvitima, zvikepe nemabhazi kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chinobata mhuno uye pahuro chinonzi coronavirus, icho chauraya vanhu gumi nevanomwe uye kurwarisa vanhu mazana mana nemakumi mana. Vanorwira kodzero dzevanhu muUnited Nations vanoti hurumende yeSaudi Arabia yakasora imwe shoroma yemuAmerica vari muridzi wekambani yeAmazon uye muridzi weWashington Post vaJeff Bezos nechidangwa chekuda kuti bepanhau ravo risasvibise hurumende yaCrown Prince Mohammed bin Salman. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare resineti remuAmerica riri kuenderera mberi mangwanani richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump dzekushandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo uye kuda kuzviringidza dare reCongress kuzveresheta nyaya iyi. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuda kushandisa mari yainge yanzi nedare reHouse of Representatives iende kuUkraine kunotenga zvombo. Vakambomira kuendesa mari iyi vachida kuti Ukraine itange yaongorora uori hunonzi hwakaitwa naHunter Biden, mwanakomana wevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden, avo vavari kutarisirwa kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rino. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuda kukanganisa dare reHouse of Representatives mukuongorora nyaya dzavari kupomerwa. Nezuro kusvika mangwanani anhasi, maDemocrats akapedza maawa gumi nematatu vachiedza kuti vedare resenate vadaidze zvapupu uye magwaro avanoti anobatsira mukubudisa pachena kuti vaTrump vakatyora mutemo. Asi vebato reRepublicans vakaramba kutambira izvi uye zvido zvavo ndizvo zvakatambirwa sezvo ivo vaine nhengo makumi mashanu nenhatu uku maDemocrats vaine nhengo makumi mana nemanomwe chete. Magweta avaTrump ari kutarisirwa kutanga kupawo divi ravo kutanga musi weMugovera. Tabata mutevedzeri wesach garo weMDC muno muAmerica vazvidzai ruzidzo kuti tinzwewo maonero avo.
Maonero andakaita ndeyekuti politics dziri kuplaya role yadzo ipapa. Chokwadi chinozivikanwa, zvimwe zviri kurambwa nemaRepublicans kuti vadzvinyirire nyaya, because chavari kurambira mawitness nemadocuments ndo chiri kuratidza kuti vari kudzvinyirira chokwadi kuti chisabude pachena.
Asika vakawanda vanoti nyaya dzeimpeachment idzi inyaya dzematongerwo enyika. Izvi handizvinhu here zvamanga muchitarisira kuti ndoo zvinoitika?
Tinotarisira kuti zvinogona kunge zviri izvo zvinoitika, inyaya dzepolitics yes. but tine tichida kuti zvinhu zvive netransparency chokwadi chingobuda pachena dai vanga vangabvuma havo kuti chi ma witness adeedzwa kutrial yacho impeachment ma documents ari kukumbirwa ne ma democrats auya aonekwa kunzi ari kutaura kuti kudii ma video evidence aonekwa kunzi ari kutaura kuti kudii chokwadi chobuda pachena ndone chakashata ini
asiwo ivoka vema Republicans vari kuti ivo izvaifanira kunge zvakaitwa nedare repasi rehouse of representatives vasati vauya kumatare nekudaro vakupedza nguva yesenate
izvi ndozvinhu zvandakateerera chaizvo kubvira panguva yekutanga mahouse of representatives vakaisa maapplication avo nemasubpoena avo vachida kuti evidence ibuditswe asi mukuru wenyika akaramba akaramba akati hakuna chinobuda ivo vakati ono will go with the evidence yatinayo and zvaratidzawo futi kuti pane evidence imwe iri kutobuda yekuti dai zvangotaurwa vabvuma havo kuwhite house kuti vaburitse zvinhu zvezvo zvingadai zvisina kumbopera during the evidence dzekuhouse of representatives vakaisa maapplications vakatumira masubpoena but all were ignored it's on record
pane zviri kuitika izvi pane zvingadzidzwawo here nezimbabwe
ya zviripo zvinodzidzwa nezimbabwe zvifanana nezviri kuitika kumusha kwedu wekuti mamembers of parliament yekuzimbabwe vanonyatsoziva chimwe chokwadi chinenge chiripo asi kana the minority yaita kana motion yayo tine mamotions akawanda ari kuitika kumusha uku kwakada kuti kuitwe motion yekudisapia kwaita dzamara nyaya iyo yakatsikwa tsikwa kuti chokwadi chisazivikanwa
ava vanga vari mutevedzeri wesachigaro weMDC muno muamerica vazvitairo zvidzo vange vari parunhare kuOhio.
Wega unoaziya masystem yacho.
Wamuzore, mukomana vakomana vanochena. Tongai moyo tewa na usaka saka espese. Patikana muriko ere.
Ngai moyo nemumvura mese sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau bepanhau reHerald rinoti amai Grace Mugabe vanogona kusungwa nemhosva yekuita chikiribidi pakutora nzvimbo dzekuvatikira dzimba muHarare mumimiriri wembari mudare reparamende vasamen chamisa vanoti vatsigiri vezanup f vakaedza kuvarwisa vari mukamba yemapurisa kumbare izvo zviri kurambiwa nevamwe vezanup f rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinorumbidza vana vechikoro vakaratidzira kubhulawayo richiti vana vechikoro vanofanirwa kurwira kodzero dzavo tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndoti moswera zvakanaka.